Mangwanani akana kavatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314. Vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizinesi muZimbabwe zvichabviswa. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kuita zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana 314 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMashonaland East neZuro. NeZuro kwekare vanhu zana vane gumi nevanomwe 117 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 9,836. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakati mazuva ainetseka vanoda kutanga zvemabhizimisi muZimbabwe apfuura. VaMnangagwa vakati zvipinga mupinyi zvose zvainetsa vana muzvina bhizimisi vemunyika nevekunze kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvataurwa navamunangagwa izvi hazvisiri zvitsva sezvo vamunangagwa vakataura zvimwe chetezvo pavakatanga kutonga. Vanoti pari zvino vamunangagwa vaifanirwa kuve vanotaura kuti tasvika papi nenyaya yekurerusira vana muzvina bhizimisi sezvo zvipinga mupinyi izvi zvaifanirwa kuve zvabviswa makore mazhinji apfuura.
Taifunga kuti pari zvino vakatobvisa zvipinga mupinyi izvozvo nokuti handiko kutanga vachitaura izvozvo pavakapinda pachigaro chavari ichocho ndozvavaitaura kuti vari kuzobvisa zvipinga mupinyi izvozvo zvinoita kuti mabhizimisi angavawo kunze azvione zviri nyore kuita mabhizinesi muZimbabwe. Saka takunzwa zvemachoko iwawozve ava kutaurwa kwapera makore akati kuti tinozoshaya kuti zvinhu zvichaitwa here izvi kana kuti zvinhu zvokungoda kungotaurwa kuti zvinyaradze ruzhinji rweZimbabwe pasina chinoitwa. Nokuti pari zvino taifunga kuti purezidendi vachabuda vachiti zvataita kubvira pashoko rira takambotaura tichapinda kuti vamabhizinesi zvivanyoroveri kuti vaite mabhizinesi muZimbabwe ndeizvi. Saka zvavari kutaura izvi handinyaya tsvai yavari kutaura yakambotaurwazve. Vaimboitei makorose zvichatora nguva yakadini kuti vakwanise kuzvitasamudza kuno register mabhizinesi aya kunonyoresa mabhizinesi aya kuti vane mari vatange mabhizinesi zvinge zviri zvinhu zviri nyore zvokuti zvinokwanisa kuitwa nezuva rimwe chete sezvinoita kune dzimwe nyika dzakaita seamerica ukaenda kunoregister bhizinesi rako zvinhu zvinongoitwa pazuva iroro zvese zvinhu zvaunoda munyika zvinokwanisa kudi kuita zuva iroro zvinoti pana makore purezidendi vachingotaura zvinhu zvimwe pavataura havana zvekunge vatitaurira kuti zvichatora makore amangani kuti vagadzirise dambudziko iroro ravanoona riripo
iro dambudziko racho ravanengova richinzi rogadziriswa asi risingagadziriswi ndezvipi zvipingamupinyi zvamamunga muchiona
chinonyanya kunetsa ndesenguva inomirirwa nomunhu unenge aine mari dzake achida kutanga bhizinesi muzimbabwe kuti mapepa ake ange achifambiswa mberi nokuti mubhizinesi tinoti isu nguva imari saka unopinda muzimbabwe uine mari yako uchamhanyiswa kuofisi iyi yavanondoti ofisi iyoyo zvinogona kutora mazuva akati akati kuti zviitwe wobva kuonzi chiende kuofisi yakadai ndo chimwe ichocho yekuti nguva inopedzwa navanhu vane mari vachida kuita mabhizinesi avo yakawandisa kune dzimwe nyika vachingotora nguva shoma shoma saka ndo kwavanozoenda ikoko kwozoti chimwe futi chinonetsa ndecheuori hwokuti munhu wacho unenge achifanira kuti anyorese mapepa ako unenge achida kutotendwa kune shumo yayokuti yokuti kwai munogona kutenda here zvino kune dzimwe nyika hakuna izvozvo nyika dzine mari dzakaita seamerica hakuna izvozvo kuti tanga wabhadhara munhu kuti azoita basa rake zvinoitwa bhizinesi nokutanga mabhizinesi zvakawanda zvinoitwa asi uori hapana usingakuzivi muzimbabwe kuti hurimo kubvira kuna purezidendi vanoziva kuti hurimo hwakatodzika midzi uori ihwohwo ndohunoita kuti vana mabhizinesi vaone kuti zvinhu zvinorema izvi kuti padanho roga roga randinenge ndichida kuita bhizinesi pano mumwe munhu unenge aripo akagara mapepa angu achida kubhadharwa kuti aite basa rake
vakatizve vanotarisira kuti pachava nokushanda pamwe chete pakati pemabhizimisi nevaya vehurumende dzematunhu kauti provincial authorities mukusimudzira upfumi hwematunhu munofungei nazvezvi
itarisiro yavanofanira kunge vanga vachingova nayo kubva kare haisi tarisiro tsvai chavanofanira kunge vachitaura padanho rino ndochokuti ivo tarisiro yavo iyoyo haina kunge ichibudisa chinhu nokuti hapana chavasingaziva apa kuti zvinhu zvinenge zvakaita manyamamire nerongo hapana atikati masteps ayaya okuti uchipinda muzimbabwe nemari yako tanga apa ndo havaidero vatotaura ipapo kwete kuite zvinezvi unoenda muzimbabwe pano wondotsvaga kuti ndonanga papi ndonobetserwa nani ipapo saka tarisiro yavanotiva nayo iyi haisi tsvai itarisiro somunhu wanga ari muhurumende kubva 1980 itarisiro yavanofanira kunge vanotova nayo kubva kare
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sangano rinomirira vashandi mubazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti hurumende haisi kuzadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi mumusangano yavakaita navo munyori weZAPTA Vazivaishe Zhou vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiudza hurumende kuti vashandi havana zvikwanisiro zvekuita mabasa anodiwa nehurumende musi wa21 zvita usati wasvika asi hurumende haisati yavapa zvikwanisiro izvi zvinosanganisa michina inoratidza nzvimbo dzepakashandwa muchirongwa chepfumvudza anonzi GPS coordinates vazhou vanoti nyaya iyi yakataurwazve mumusangano wavakaita masvondo maviri apfuura hurumende ikavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi asi hapana chati chaitwa vachiti vanotya kuti vashandi vanozopomerwa mhosva yekuti vatadza kuita basa nenguva ivo vasina zvikwanisiro zvacho tabata mukuru anoona nezvavashandi mubazi iri vaGibson Chijarira vakati titaure nemukuru weAgritex vaStanslay tapererwa avo vatatadza kubata
tine taski yakapiwa kumadhumeni yokuti vanofanira kuenda pamurimi mumwe nemumwe pakacherewa makomba epfumvudzi vachitora information. Information yavanofanirwa kutora ine chekuita nekutora maGPS coordinates. Zvinova zvisingagoneki kuitika nokuti vadhumene havana kupuwa magadgets ekuti vatorese maGPS coordinates. Zvino pane madeadlines aripo akatopiwa kuti by 21 December macoordinates anenge achidiwa kumahofisi ekumusoro kuHarare. Isu sezapta tiri kuti 21 December haigoni kubatwa. 21 December kana ichibatwa ichabatwa nevamwe vaviri vatatu kana pane vakapiwa magadgets anoverengwa kuti akapiwa vadhumeni. Ivavo ndo vanogona kubata 21 December. Asi mhomho yemanembers yedu havana kupiwa magadgets iwayo, saka havagoni kubata deadline remusi wa 21 December vachiendesa macoordinates iwayo. Information iri kudiwa, iri kushota, iri kutadza kuti due date ribatwe nenyaya yekuti vanhu havana magadgets ekushandisa, havana mishina yokutoresa macoordinates. Asi kana mishina dai yanga iripo yatakakumbira kuhurumende mazuva akapfuura, tikati isu tokumbirawo kuti dai taona mishina kubva muna October takaikumbira, nanhasi hatisati taiwana. Iyoyo kana tichinge taiwana ndo maturusi atinoda kufamba tiinawo tichishandisa. Tikatarisa nguva inoi mvura iri kunaya, vanhu vedu havana kana zvokufambisa, havasi vose vakawana midhudhudhu. Mudzinzizi hamukuroseki netsoka umu. Pose pavanofamba hapafambiki netsoka kuti vandosvika ikoko.
Saka muri kuti kubazi rezvekurima ramunoshandira?
Tiri kuti isusu zviri kutarisigwa nehurumende hazvigoni kuitika kuti musi wa 21 December pange pava nemacoordinates. Asi dai zviri zvekuti hurumende yakaburitsa mishina atingati magadgets anoita kuti macoordinates iwayo atorwe, ikapawo vashandi maprotective clothings atingati isusu mahovhoros, maworksuit namajombo nemarencoat nokuti iko zvino inguva yemvura, ikapa zvevashandi vose midhudhudhu inoendera navo kuti basa riitiwe, basa harigoni kumira, basa harigoni kunonoswa ende rinobva rabatawo deadline. Saka tiri kuti isusu kuti deadline ribatwe, hurumende ngaiplayewo pati yayo. Hurumende ngaigone kuona kuti hapana mushina wokutoresa GPS coordinate, hapanazve chifambiso chokuti munhu anosvika pamurimi nenguva, hapanazve zvokupfeka zvinoita kuti munhu azvidzivirire pamvura iri kunaya mazuva ano. Izvozvo zvoga ndo zviri kuita kuti titi hurumende hatisati tasanganisa musoro pamwe chete nayo, nokuti zvatakavimbisana nayo haisati yazadzisa.
Asi vazvou, makambosvita zvichemo zvenyu izvi kuvakuru veagritech here kana kuti kuhurumende? Ndinorangarira kuti makamboita muonera pamwe pane zvimwe zvainetsa vashandi vebasi rezvokurima.
Izvo takazvisvitsa tikadzokorora tadzokororazve, asi hapana turusi kana rimwe chete ratati taona richivuya kwatiri gore radopera. Patakazvisvitsa takanga tine chivimbo chokuti tichingofuratira kuda zvimwe tichaona pachiitiwa action yokutaridza kuti taatambokurukurirana navo. Asi chotikahadzisa pahana dzedu ndechokuti patakadobvako kuHarare tichitaura navo, takazosara kundosvika kumastation kwedu pachidori nei neinformation inotaura kuti iko kuri kudiwa maGPS coordinates pamurimi umwe noumwe wakacheresewa makomba epfumvudzi. Uye murimi iyeyo kana izvozvo zvisipo, haagoni kuti mainputs ake mafertilizer kana avareda achidiwa mumunda awanikwe nokuda kwekuti izvozvo zvinenge zvisipo. Tikanetsikana zvachose kuti ko hurumende yatirashirei? Zvinhu zvatakakurukirirana nehurumende tichifungidzira kuti zvinoitika, asi hapana kana chidoko chatichaitika panguva ino. Ndo zviri kuita kuti tirambe tichingoti konai ko hurumende matisiyire izve, ko matikangamwa here? Nokuti zvairi kuda kuachivha nesuwo toda kuzvachivha. Saka takasisa kuhurumende chichemo ichocho, havasatiwo vagona kutipa sokuchema kwatakaita.
Avo vange vari munyori wezapta vazi vaishe zvou vari parunhare kuBulawayo nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Financial Gazette vakuru mumabhizimisi vanoti kubamidzira muchero pose panotengwa kubva pazvikamu zviviri kubva muzana 2% kusvika pazvikamu zvishanu kubva muzana 5% kunokanganisa zvekutengeserana nemaindustry pamwe chete nemabhizinisi munyika. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe inonzi ichatadza kutengesa matani makumi maviri nemasere egoridhe akange achitarisirwa kutengeswa gore rino, zvichinzi vanotengesa goridhe havana kunge vachitengesa goridhe rakawanda. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamura sei kumuri yese Zimbabwe kwamuri matima nenyika tinokwasai mustarashi Jesu. Ari kutaura ndimufundisi mwoyo. Ndoda kungoyambira zvikuru kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya. Panguva dzinodzo zero yekrisimasi zvakakosha chose kuti vana vamwari tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro yambira endera kungopa zvangu vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kaudai maigona vagona kungogara kwamuri ukoko musagona kuenda kukrisimasi kwepano kuenda zvokumanikidza, nokuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka akasiyana mumafambiro, nokuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvino zvinorwisa tsitsi zvinorwadza. Saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ukoko mari yamaida kuenda naye kuzuru rekrisimasi zvira nezvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo, pano kuti moenda mumarodhi macho mochisangana matambudzo okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parodhi. Saka nda zvakakosha kudai zvaigona matumira zvenyu mari idzodzo, ndiona chinhu chinenge chakanaka mozoenda gore rinotevera, nokuti nawe coronavirus iwe chiri kuramba chikukura zvakanyanya, nokuti hazvibatsiri chinhu ndinogobva kuno moenda kukrisimasi apo unobva kwatakura chirwere musiko tondobata musha wose vazukuru nana sekuru nana mbuya kauti nevana. Saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka. Saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera.
Ndinoitwa kafa. Ndinoda kutaura panyaya education. Nyaya education yakatourawa muZimbabwe neutungamiri huripo. Posi kana uchitadza kubhadhara mudzidzisi kuti adzidzise mwana ave nemangwana rakajeka, zvinoreva kuti hauna uri kutouraya nyika kusvika pakupedzisira. Dzimwe nyika zhinji maticha anopuwa mari dzakawanda zvikuru kudarika vashandi vakawanda, zvichitaridza izvo kuti vanovaka foundation yenyika. Bhikozi kuti uve president unenge wakabva kuchikoro, kuti uve doctor unenge wakabva kuchikoro. Saka ipapa panoda kutarisiswa zvikuru. Tinoda kutaura ndakanangana nevana vanobva kunana Zaka. Tine magroups edu atinoita anobatsira vanenge vashaika vari muno muSouth Africa. Tinoita group tounganidza mari kana munhu ashaika, munhu wokwanisa kusengwa oendewa naye kumusha budikidza nemari yate tichidoneta. Saka tiri kukumbira through studio iyoyi kuti kana uchibva kuZaka tobatsirana kuti tive tese mumagroups iwayo tikwanise kubatsira hama dzedu dzinenge dzashaika dzinoenda kuZimbabwe dzichibva kuno kuSouth Africa. Please ndapota. Chitori chikumbiro chatakagarira pasi tikaona kuti vamwe vedu kumamisha uko hatina chunhu, dzimwe hama dzedu dzirungotsaka tika muno dzichirara muno muSouth Africa. Saka tinotonge tichitochema zvikuru kuti hama dzedu dzikwanise kuenda kuZimbabwe dzindorara nouwandu tinogona kukunda, especially vanhu vanobva kuZaka. Tinotenda zvikuru kana kuri kuti vanoteererawo zvinotaura. Unondirakafa ari kutaura, namba dzake dzinoti 065 173 2770. Please itai kuti tibatane tikwanise kubatsira dzihama dzedu dzinenge dzashaikira muno dziende kumusha.
Kwazwai vashamarari vedu nevateriri, nekukwazisai nemufaro. Ndini Samuel Vigita ati hangu zvozvi ndiri kuSouth Africa. Pane mashoko andirwadza ndateerera Studio 7 ndataurwa nomumwe murume kubudisa mashoko kuti nda ku South Africa kana kuti kunze kwenyika kunga ku America kana ku Botswana vai kuda kusikuti nyika kwedu kwakashata eZimbabwe vai kuti kuinda nokuda kwapo vai isi kutofara munyika yedu zvino zvakanaka hazo zvamunotaura mukoma wangu asi rangarirai kuti mutende zvamunopuwa naMwari kuti yakamunako asi murike muchicheuka kuziva kuti vamwe vanodyavo here zvinga kunakidzai sepati yenyu iri kutonga nemuchidya henyu asi dai maigona kucheuka mutaura kuti vamwe vose vanodya here haisi nyore vakomana vamwe vakadyiwa neshumba vamwe vakawira vamwe vakatowa nengwena vamwe vakaurawa nematsotsi vachizama kundotsvaka upenyu risikurwa kuti vakaenda nokuda kwavo upenyu hwanga hwakarasva kumira mhuri dzavo nekwavanogara vagoni zvenyu imi munodya muchiguta Mwari akuitirei zvakanaka paupenyu hwenyu murambe muchizviwanda nemhuri dzenyu makakomborerwa imi
masorase pastudio 7 apo ona Jonga vandimire muri seko apo aiwa tiri nani isu tiri naniwo uzati ngati tiri nani nekuti zviri kuitika munyika yedu zvakumanazvo varaidzi ndikutaura ndiri kuno kwagotu zviri kuitika munyika yezimbabwe vakumanazvo varaidzi hatizivi tichaseka vakumana todiko hazvigonera kumaro dzimwe nyika hadzo dzakapoteredza dziri mujinga mezimbabwe dziite hadzo vakasununguka havo kuda kutaura zvavo zvenyika idzo zvavo vasiye zimbabwe vaoka vauye dzivape magwaro vamana maybe tingaendawo hendomana tikanoitakana kusouth africa nekumozambika nekumalawi zvirinani bhoza mazezimbabwe zviri chuno vakomana nekuuma wakaita zvinhu muzimbabwe vakomana munhu wakawo imba yake here vakomana avakawo imba yake vakomana auya vomupazira for nothing pasina kana chavomupa kana vakomana ka zvirinani kuti zegovernment south africa kwadaimbova south africa uko vanhu vavo zhinji chavanovakira panzvimbo dzisidzo ina kuti vanenge vasina chokubata havana kamari dzacho hamuna mabasa hakuna chii zimbabwe saka udati vawane mari yacho yekutire ground anoiwana ku muno kusouth africa kavavakira panzvimbo dzisingatenderwi government inoenda inotenga nzvimbo inotenderwa yovaka maradp ikoko then yakuchitakura vanhu vavaa inotovatakura nemota dzayo government ichinovaisa pamudzimba dza ichinovapa imwe nimwe imba yavo then uchitanga kubhadhira dzimba dza mbishana pamwedzi kusva vapedza zvoita government inoda vanhu vayo nezvezanopiefu vakomanaka zviri pachena ngo zanopiefu haina munhu akaivhotera saka inobata nevanhu vabhoza haina munhu akaivhotera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tatarisana nekrisimasi negore idzva munotei kuhama neshamwari dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira kwaziso kuvamwe venyu asi tinokumbira kuti mutaure nemazwi ari pamusoro muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica kubayiwa kwevanhu nhomba inodzivirira chirwere checovid-19 muAmerica kuri kuenderera mberi pasina zvipengamupinyi zvakawanda pari zvino matunhu ose ari kuedza kubaya nhomba vashandi vomuzvipatara neavo vanoita basa iri munzvimbo dzinochengeterwa harawa Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye zvishoma zvisina kufamba zvakanaka zvagara zvichitarisirwa muongororo dzakaitwa mushonga uyu usati watanga kushandiswa pavanhu Dr. Ranga vanoti vane tarisiro yekuti vanhu veruzhinji vachatangidza kubayiwa nhomba muna kurume kana kubvumbi March or April gore rinouya
ndingataura ndezvekuti vaccine muno muAmerica yakuitwa administered yePfizer and mamwe mazvipatara zvakati wandei across the country zvatanga kubaya vashandi vemuhealth sector vaccine kana nhomba saka kunana New York even kunana North Carolina vashandi vatanga kubaiwa majekiseni COVID-19. Ziri kufamba, it seems things are a little bit slow, because mamwe masystems haasati awana masupplies kana kuti vachiri kuseta up mechanism refrigeration and things like that. So I seem to utarisira kuti as the month progresses, more and more hospitals will come online.
Pane zvamboti zvanetsa here muparadzwa kwemushonga uyu kana kuti pakubaiwa vanhu nhomba iyi?
Zvataona so far ma reactions aya ma allergic reaction akambo atakaona ku United Kingdom. Kuno ku Alaska, kune a couple of my healthcare workers there vanenge vakaita allergic reaction two or so. But generally in terms of kufamba kwe vaccine across the country, we haven't had any major complaints or any major problems reported. It seems like my airports, the UPS, FedEx, vanga vari prepared. Of course, the rollout is kind of very deliberate and careful. Iri kumanejwa nema states achishanda nezvipatara within the state. Saka it requires kuti vanhu varegiste ma employees ezvipatara health sector ne the state, and then state supplier ipatara mishonga the vaccine. So that process seems to be rolling out carefully but surely.
Pane zvati zvasikamwa here kuti veruzhinji vachawana nhomba irini kana vanoshanda muzvipatara vapera kubaiwa?
Zvatiri kutarisira Mr. Wanende zvekuti veruzhinji, I think time scale yatanga tinayo yekuti probably March, April veruzhinji vanokwanisa kuwana access seems reasonable. Right now I understand kuti Pfizer ma doses are available, it's about 2 million or so. And then Moderna inonzi iri ku vaccine yavo ingango approvwa any time from now. Iri kuti yo I think there are like 5.9 million doses. So it means that things are gonna be moving slowly and veruzhinji, because the health sector muno muAmerica tine more than 20 million my healthcare workers, because they have a nursing home vaya vakanzi ndovanotanga kuwana mishonga. Saka ma doses, ma numbers atinawo ma available doses versus vanhu vanoda kuvaccinatewa vari pa first priority, it means that pane a gap. So it means that that gap has to be filled first, and I don't know how quickly we'll be able to fill the gap before veruzhinji vawana mishonga. So I think April, May, March, thereabout is still reasonable.
Awa vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno America ne Studio 7. Patange tichitaura na Dr. Ranga, tatambira mashoko ekuti chikwata chezvipanga mazano zvebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwezvidyiwa nemishonga re Food and Drug Administration chataura kuti bazi iri rinogona kupa mvumo kukambani ye Moderna kuti mushonga wayo wenhomba we COVID-19 ushandiswe paruzhinji rwevanhu. Mushonga we Moderna unonzi unobudirira zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana 95%. Izvi zvinoreva kuti pari zvino America ichave nemishonga yenhomba yeCOVID-19 muviri. Baba votaura mashoko akadai pamusoro paamai, zvinhu zvabhenda, zvinhu zvafonyoka, vedu vezvenyu nyami nyami sounds, zviri nani tirambane. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevana. Vamunangagwa vanoti zvipinga mupinyi zvainetsa vana muzvinabhizimisi vemunyika nevekunze mukuedza kutanga mabhizimisi muZimbabwe zvichabviswa. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti hurumende haisi kubitadzikisa zvizhinji zvayakavimbisa vashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.